Scarf my record, Simalia, Farkuchka, Kutinga Toka, Kinonzi Christa, Tirabamwe, Shao Noda Kuitirwao, Kandiroka Noenda, Kunoka Kamwe, Unemoewe Kunima, Unemoewe Utinye, Pisa Plasta, Ugone Kutambaleta Ruoko, Unemoewe. Vamwe unoda audi kubirwa ufuye asi wewe unoba ndikati ndikweretesewo unoti mbai mbai unozviita clever kachigai gai apa pride munadzo tinokubaisai ichatobiwa maruna yochita ndina ndai une moyo wekunyima.